Murudomu nangwa na happy kunge kafa part. Hamudi putu kana uppercut. Kana makona na usambata shot. Akaguro wafabisa na use paparat. Because itinoda kushamba zama naita so. Hai waku makafa ashiko. Tika wafukura wanaita bo. Ngaba satambile patiri no. Tinoda kudo mruto kwete chukudo mruto. Dai mambo mira chudo mruto. Kudo mruto kwete chukudo mruto. Sandile getere nyundo mruto.
Walking like you're the king, right? Bring me Zuba, Uchimurova. She's my sister, so tell me, mister, did you ever love her? Why are again affairs and your bruise and awares? We have lost all respect for you. Why are again affairs and your bruise and awares? We've lost all respect for you.
Zvakushupa murume anorova kunge kune zvamutuma anoda kusungwa mukadzi munhu mukadzi ndiya mai waiukuzvita king waiukuzvifila nai makusosunga tai kusunga play asina kuwa evo cha rudo rwakarova ani rudo roti sweetheart kana hani rudo ruri easy kana pai rudo runotaidzawo kana mwari
kaona ruchirova rusirudo aiwa rusirudo nekuti rudo
Jit hai kona kumo kika kika rudo rudo papa mna bakanga ni love shouldn't hate
love shouldn't hate
kana wamunda usamuponde papa mna bakanga ni love shouldn't hate yes
come to me
asikufuna to me
yes listen to me
come to me
Come to me
Sutta.